Waita basa guru Evans, tinotenda zvikuru nemubvunzo wako. Nyika yedu yeZimbabwe nenyika yeBelarusi dzine ukama hwakakosha, ukama hwepedyo. Tinodyidzana zvakanaka zvisingambobviri nenyika yeBelarusi.
Chinangwa chikuru chekushanya kwavo tingati ndechei, veruzhinji vangade kunzwisisawo.
Kushanya kwemutevedzeri wehurumende ari muno muZimbabwe kuda kusimbiridza ukama ihwohwo hwagara huri hwakakosha ende huri hwemhando yepamusoro. Tinodyidzana zvakakosha nenyika iyi yeBelarusi ende inotibatsira zvikuru. Ndiko kwatinowana mishina yedu yezvekurimisa, mishina yedu yezvemigodhi. Zvese izvezvi ndezvimwe zvezvinhu zvatiri kudyidzana nenyika iyi.
Ramangwana reZimbabwe, Belarusi inonzi bhande nebhurugwa wona naRussia kunoitwa hondo dziri kuna naUkraine uko, Zimbabwe inokusara yakamirawo papi neukama hwenyu uhwu neBelarusi?
Tinovimba ramangwana renyika mbiri idzi rakajeka. Izvezvi gore rino takatovhura embasi yedu ikoko kuBelarusi kuti tikatotumidzira vanhu ikoko kuti vasimberedze ukama ihwohwo. Saka tiri kuona ukama hwedu nenyika iyi huchienderera mberi zvakanaka. Mazvita.